Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gumi guru 5 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvivarewo teachers day rinotiangaridza kukoshwa kukosha kweprofession yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose. Asi richiti rinotiridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichibiwa.
Varayiridzi vemuZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose reWorld Teachers Day.
Tishiri kuti chinzemutengo munyika zvainkeza ne 1500% yen po over 60%. Tishiri pane huge difference inofanira kukava. Zvokuti ne offer iyo iyi machiremba hatikwanisi kurisubsidize shandiri yedu panguva dzaanofanira kunga achitipa mari yekutikwanisi kuchikavha chitiro iyi.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti rakaramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende nezuro, uye vana chiremba vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa 5 gumi guru pasi rose zvichitevera kutarwa kwarakaitwa zviri pamutemo nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations, uye rakatanga kucherechedzwa zviri pamutemo muna 1994. Sangano revarayiridzi vekumaruwa muZimbabwe reAmalgamated Teachers Rural Union of Zimbabwe rinoti rapinda muurongwa hwekucherechedza zuva iri panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi neupenyu hwevarayiridzi. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti musangano wavapinda wanga wakarongwa nesangano reZimbabwe Labour Center, uye wapindwawo nemamwe masangano evarayiridzi.
Tabatana nevamwe vashandi kuvatanga takakoko veZimbabwe Labour Center tichitarisa uraramo yakararamwa navaRobert Mugabe kuti kurarama kwavo ndezvipi zvavakaitira the working class, ndezvipi zvavakaita panyaya yekugovewa kwezvenyaya yekuchienderana nevarombo nevanhu vanotambura. Saka ndo nyaya yatasikira tichizeya gungano rarakarongwa neZimbabwe Labour Center kwataendawo nenhengo dzedu.
Musangano uyu wapindwawo here nemamwe masangano evarayiridzi?
Hongu tinevamwe vanobva kumasangano evamwe varayiridzi vanga variko, kusanganisira mamembers atasangana nawo mamwe anga achibva kunana Progressive Teachers Union of Zimbabwe nevamwewo vatatina kuikoko pamusangano iyoyo.
Tiri kuona vamasaraure kuti macherechedza zuva iri panguva iyo muri kuchema chema nemamiriro akaita upenyu hwavarayiridzi. Nyaya iyi maibata here pamusangano wamaita?
Panguva yandapiwa kuti ndipe hurukuru tatsanangura kutambura kuri kuita vashandi munyanyama ayo vari kurarama vachinonga svosve nemuromo vasina chekukwanisiro chekuti vangaita mhuri dzavo kuti vachitadza kurapisa vana vavo muzvipatara. Tichizivisa vanhu kuti musi wa 14 October maticha ari kuzomira kuenda kumabasa kusvikira nyaya dzedu dzagadziriswa dzekuti tiwanewo inotenga marini kwasa kuti tiraramewo sevanhu.
Kurama mabasa kwamuri kutaura uko kwemusi wa 14 gumi guru kuchange kuchiitwa nevarayiridzi vese here kana kuti isangano renyu chete rine urongwa uhu?
Tichange tichikurudzira varayiridzi vose kuti vange vachijoina nekuti ndo zvinhu zvoga zvavasarirwa kuti vaite. Simba remushandi riri mukuru withdrawal labor yake. Veboka redu vose vachange vasingaende kumabasa asi tiri kutarisirawo kuti munhu wese vekune mamaweekend vachange vachijoina sezvo isiri struggle yematicha anoshanda nesu chete asi iri struggle yevashandi vose.
Musangano wamaita uyu vamasaraure wabuda here nezvisungo?
Chisungo chikuru chabuda ndechekuti vashandi ngatibatanei tichibva kwese chero kwatiri kubva, kangave unoshanda kurailways ungade ungashande kuGMB chero kwauri kushanda uri, tibatane pamwe chete. Tichangobatane chete nevanhu vari pabasa nhasi, asi tibatanezve nevamwe vasati vawana mukana wekushandisiwa pamabasa. Tibatane nevamwe vari pamapenjeni vakadorega mabasa kuti tiite chinhu chimwe chete, tiite chisungo chimwe chete chekuti tigwise kuti raramo yevarombo isimudzirwe, raramo yevarombo ionekewo kuwanawo cheuviri chatingadye nemhuri dzedu.
Muchaita sei kuti zvisungo zvamabuda nazvo izvi zvisvike kuhurumende?
Zvisungo zvatanyanyobuda nazvo izvizvi zvisati zvasvika kuhurumende zviri kuda kuti zvimbosvika kuvashandi vacitizens yese ari munyika kuti vanhu tange vambonzwisisa simba ravainavo iro. Kana tavanzwisisa simba ravainaro ndo simba ratiri kufunga kuti richabatanidzwa rozozivisa hurumende. Kana takuenda kuhurumende tinenge takuipa mainstructions ekuti tinoda kuti muite icho neicho, tichiziva kuti tine vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira sei. Tinoona hurumende yedu haisi yekunyorera magwaro, haisi kunyorera mapetition, asi hurumende inoda kuti itoratidzwa kuti vanhu vatitsamwira vari kuda kuti nyunyito dzavo dzigadziriswe. Tikatadza kugadziriswa vanhu vanokwanisa kuti kutonga kwedu kunetsa.
Tiri kuona kuti sangano renyu pamwe nemamwewo masangano agara achiratidzira achinyunyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvenyu. Muchaita sei kuti hurumende isvike pakugadzirisa zvichemo izvi, nokuti tiri kuona kuti hurumende inenge iri kukundikana?
Ndo pandataura ndichiti zvichemo zvedu zvinogadziriswa kana simba revanhu rabatanidzwa pamwe chete. Tichavaka people power kuti vanhu vasimbe pamwe chete vabatane kuitira kuti kana kwakuratidzirwa kuratidzirwa nevanhu veboka reatusi hakusiyazve kuratidzwa neboka rangana, kwamacitizens abatana vaita chisungo chimwe chete kuti vagwise nesimba ravo rese kuti vapushe hurumende kuti idilise. Tanga chichitira tatadzisa kumashure kurwisa tiri mupata, asi takurwisa tiri vanhu vamwe chete tinoona tichikunda.
Iro zuva reWorld Teachers Day iri rinorevei kuvarayiridzi vakaita semi?
Zuva reWorld Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa, kukosha kweprofesheni yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose, asi richitirangaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafaniri kurega dzichidiwa zvinguva nenguva, kuti tifare tiwane tizire kodzero dzedu kuti kana tadziwana tizoita basa redu rakakura rekudzidzisa nyika, tingenura njere dzenyika. Takafarawo tisaite masiyandaita, tisaite kungobata nekuseri kweruoko, asi tibate nemwoyo unoda nekuti tinenge tagadzirisirwawo nhunha dzedu. Saka rinotiita kuti tifunge zvinhu zviviri, chekutanga chekuti tibhuire kodzero dzedu kuti tidziwane, chechipiri kuti kana taona kodzero redu dzedu tiasive responsibility yedu yekudzidzisa nemwoyo wose kuti nyika yedu ikwanise kubudirira, nekuti budiriro inobva mudzidzo yatinobva.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Sangano iri rinoti rakaramba kutambira mari dzakawedzerwa nehurumende nezuro richiti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvakanzi zvakawedzerwa nehurumende zvishoma zvichienzaniswa nekukwira kwaita mitengo yezvinhu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Dean Ndoro vanoti nhengo dzesangano ravo dzichadzokera kubasa kana sangano reHealth Services Board ragadzirisa zvichemo zvavo.
Tokuti nezuro musechishanu takapinda mune inonzi bipartite negotiation panel meeting inenge negovernment nehealth services board nesu vashandi tichiedza kudiscasa tione kuti maallowances edu kana kuti zvatinowana kupera kwemwedzi zvoriviwa kusvika papi. government yakadzisa yekuti ndokwanika konse kuwedzera ne 60% vananonzi mayouth specific allowance sananganisira neyedu onkoa allowance yedu which zvinenge zvaakureva izvo kuti pa7 yakashift yatinowana RTGS per hour paunko yaincrizwa ne$4.50 painenge ya $12.50 RTGS per hour. Saka veZimbabwe Sugar Directors Association vakaimirira Sugar Directors Association vanozvitambira vakaramba ofa iyoyo vakabuda meeting uyezve vakazivisa wari meeting iyoyo kuti vakubuda muyouth apex council.
Sei imi sesangano makaramba kutambira mari yakanga yawedzerwa nehurumende?
Isu chiri kuti zvinhu zvemutengo munyika zvainkriza ne1500% then poofa 60%, which means pane huge difference inofanira kukafa vokuti neofa iyoyi machiremba hatikwanisi kunge tichisubsidize shandiro yedu panguva idzi anofanira nge achitipa mari yekuti tikwanise tichikavha gepi rorisi vaba 60% kusvika 1500. Saka iofa iyi haingaraihaikwanise kuti unge tichikwanisa kudzokera kubaya. Tinechanga tichingoramba tiri incapacitated kudzokera kubaya.
Dr Ndoro, chii chaizvo chamuri kudai mimi kuti chiitwe nehurumende?
Taanga tati hurumende ngairivhiyu malawanzi zvedu zvichienderana neinterbank exchange rate.
Munorevei kana muchiti izvo zvichienderana neinterbank exchange rate?
Tokuti isusu zvatinochiwana zvive zvakategwa ne pangava pane $ $1 enda pazvinotochizvara ranga raakulusa fali nekuda kwechii kweinflation. Saka naizvozvo tinoda kuti mari yatangaiwatochiwana yonowana value ende uyezve kana hurumende yakaintroducea interbank exchange then ndaikwanisa kuridzirwa masalaries yedu nechi interbank exchange.
Dr Ndoro, vatereri vari kudo kunyatsonzwisisa chaizvo kuti izvo imimi muri kuda kubhadharwa mari iyi yakaenzana here nema US dollar kana kuti izvo muri kuti imimi munoda kuti mubhadharwe mari dzenyu pamwedzi dziri dzakaenzana nemari yamaibhadharwa apo maipuwa iri maUS dollars?
Tinoda kudzienzani sezvo hurumende iyi yakaramba ichiti haina maUS dollar uyezve hazvisiri pamutemo kunge tine maUS dollar. Ngaichienzana uyezve ive nebuying power sezvayakambenge iri payainge iri maUS dollar.
Kune vamwe vari kutiwo nguva dzose panorwa nzou uswa ndihwo hunokuvara, nokudaro imimi pamuri kunetsana nehurumende varwere ndivo vari kunyanyo kurwadzikana nekurasikirwa neupenyu, munotora sei danho irori?
Zvinhu zvinotoda tishungurudzo isu nechimachiremba nekuti hazvifaniri kunge zvichisvika panzvimbo yazviri izvi, but isusuwo pamachiremba haimufanira kunge mudzidziso wekuti chiremba ane nzara itori njodzi kumurwere. Kana uri chiremba haufanira kunge uchishanda uchifunga kuti inini ndine nzara kana kuti zvinhu zvanga zvinomira zvakanaka. Unofanira kunge uri nerightful state of mind kuti atenda kune patient yako.
Mati imi sangano renyu rakabva rabuda muHealth Apex Council, zvinorevei nekubuda kwamuri kutaura uku?
Tinoedza kuti kuudza health services board nevaemployer kuti ngaigadzire imwe nzira yatingaone kuti tingataurire nayo, sezvo isu tiri kuona kunge nzira iri kuitwa nebipartite uyezve kana platform yacho zvitema nemachiremba nezvimwe zvitema zvevamwe zvinenge zvisingaenderani, uyezve machiremba nemapeculiar businesses anonge asinganyatsozokuadreswa health apex council muya kuti zvitore nemubipartite. Saka zviri kuti health services board ngaigadzire imwe platform or imwe channel inobatsira kuti machiremba magrievances avo angoendeswe zvinotaurirwa naziri zvepamachiremba ega.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Masimba Dean Ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board sezvo sachigaro vesangano iri Dr Paulina Sikosana vanga vasiri kubatika parunhare mbozha yavo, asi hurumende inonzi yanyorera vana chiremba tsamba ichivaudza kuti vadzokere kubasa nemuvhuro nenguva dza8 mangwanani. Asi Dr Ndoro vaudza Studio 7 kuti kuramwa kwavo basa kucharamba kuchienderera mberi kudzamara hurumende yawirirana navo. Mumiriri weMDC muHighfield West va hepmo chidziva vanoti shuviro yavo ndiye kuti pave nenzira dzekuunza magetsi munzvimbo yavanomirira muparamende kuitira kuti vana vari muzvikoro vawane zvikwanisiro pavanenge vachiita zvidzidzo zvemaoko zvinoda magetsi. Vachidziva vanotiwo vari kutsvaga vekushanda navo mukuchera zvibhorani nekuudza magetsi pachishandiswa sola. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachidziva nezvenyaya iyi.
I feel to money and the one of Nissan Sanya, Mikwaba, and
Mumiriri weHighfield West National Assembly vaHepmo Chidziva vachitaura vari parunare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Pastor Teresa Dangwa, chizvarwa cheZimbabwe, vanogara muNew York asi pari zvino vari kushanya imo muno muWashington DC. Tinokuchingamidza ine mufaro, Pastor Teresa Dangwa, mafambire iko kuno kuWashington DC?
Nasi ndauya zvangu nehama dzangu dzakauya kuconference yemadzimai yakadarika masvondo mairi apfuura. Tanga tine mubatanidzwa wevafundisi wevasikana nevarume vasati varoora kana vasati varoorwa kana vasina zvavo shungu yekuroorwa, uye uye nimbata nzowe madzimai waka pera mashondo maira fura. Saka ndandauya nevaitanga vauya kuzotishanyira ma main speakers edu umwe chete anonzi Prophetess Masego na Sister Messi munomwidzi ya muimbi wedu wekuZimbabwe gospel diva wedu ndianga achitiimbira pamaconferences edu. Zvakadaro ndiri kuno ndanga ndagara ndine urongwa hwokuuya kuno nekuti ndine container remabooks nema school supplies zviri kuenda kuZimbabwe.
Zvimwe izvi zvinenge zviri kuenda kupi uyezve zviri kubva kupi?
Tiri kushanda neRotary Club, saka vanenge vachitipa mabhuku, maschool supplies nekunotumira kunoendesa kuzvikoro zvandiroshanda nazvo. Vamwe venyu munoziva program yangu inonzi Dangwa Initiative. Tinoshanda nezvikoro zviri muChikomba District kuChivhuko. Iye zvine izvi tine zvikoro 45 zvatakaregista zvatiri kushanda nazvo. Ndiwo kwatakaona kuti inga havana malibrary. Saka mabhuku ari kuenda kurwendo rwino mazhinji achona mabhuku ekunotangisa kuestablisha malibraries among maschools yeyatikushanda nawo.
Pane zvimwe here zvichange zviri mucontainer renyu zvamafambira iko kuno?
Ehe, tine chikoro chiri chemakristu iri muMaryland mumuno muDMV mwenyu muno. Vakandikoka vakati mufundisi tanzwa kuti muri kugadzira zvinhu zvinoenda kumusha, tingakubatsirai nei? Ndobva ndavataurira kuti vana vedu vasikana vazhinji vanombotadziswa kuenda kuchikoro kwemazuva amwe acho anogona kutadza kuenda kuchikoro kwesvondo pamwedzi nenyaya yekuti vanenge kana vari kumwedzi vanenge vasina zvokushandisa kuti vazvigadzirire panyaya yekuenda kumwedzi. Saka vakati vakabva vatitengera mabhurugwa, masanitary towels zvokuti tigokwanisa kuenda kumba vakatoti saka ndakati saka ndouya nemotikari yakakura zvakadii zvikanzwi yaine vhani. Saka ndokwati kutopfuura nako izvozvi kuti tinoona kuti zvinhu zvachona zvakawanda zvakadii tozviisa mucontainer. Uye zvegore rino tiri kurejista izvozvi kurotaura kwandiri kuita kudai ndatomboreceive message kune team yekuZimbabwe yeDangwa Initiative. Vari kutofamba mumaruwa vachiregista anonzi maOVC. Maorphans and vulnerable children. Vana ivavo vasinezvinoi takanzwa kuti maOVC vana kwete kungoti maOVC chete, asi hanzi vana vari kutouya kuchikoro vasina kudya chero vasiri maOVC. Saka isusu edu nekuti tiri kutangiriwo padiki patinokwanisa tangotombotanga nekufidha maOVC. Saka izvozvi tiri kutorejista vana 1000.
Vana ava muri kunyoresa vari kunzvimbo ipi?
Tiri kutangira muChikomba District ndomatakatangira kubvira muna 2008, asi hazvititadzise kuti kana pane mumwe anenge achiti ini ndine vana vakati, kana vari nherera kana kuti vari vana vanonetseka vanoshupika, aiwa munongondibata pa WhatsApp pa +1 914 327 6633.
Tichipeta hedu nhaurwa yedu, zvii zvimwe zvamuchange muri kuita iro gore rino?
Gore rino ndine bhuku randakanyora randiri kubuditsa richabuda mumasvondo matatu ari kuteera aya, randakanyora reupenyu hwangu rekudamwa kwandakaitwa naMwari nekuratidza kuti Mwari nyango uri munhu akaita sei, Mwari havarege kushandisa. Hapana chinhu chinonzi naMwari chichitadzo chihombe. Mwari vanotaura ivo mushoko ravo kuti ndakakuziva usati watovemo mudumbu mamai vako, zvichireva kuti chinangwa chavo maererano neupenyu hwako chinotori mauri nakare. Ndo zvandiri kunyora mubhuku rangu iroro, richabuda zvakare tichadzoka nichitaura nezvaro panguva inoteera, asi ndo chimwe chatakatarisana nacho.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu Pastor Teresa Dangwa. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveupenyu hunoraramiwa nevasungwa kana vachinge vazobva kumajeri vabuda, kuti vari kukwanisa kunge vachipinda mune ruzhinji vachigara zvakadii yatingati reintegration. Muhurukuru yedu tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZakuro vaedzoni Chiota. Vachiota, muri kuona sei panyaya yekuvandudzwa kwevasungwa kana yatingati rehabilitation? Muri kuona iri kusenza here kana vabva kumajeri?
Pari zvinezvi pane gadziriro iri kuitwa neZPCS, Zimbabwe Prison and Correctional Service, yekuva vanoita kuti ivo kuti pave panoita inonzi reintegration process. Saka vari mukati nekugadzira zvatingati mutemo wacho kana kuti zvinoita kuti zvishande. ZPCS yakaona iyo kuti zvayanga ichiita kuti yadzidzisa vanhu vanhu vabva mujeri vakuenda kumusha kwavo mumwe anosota taura kuti aiwa ndenge ndiri kumaundari wenyu mumwe achiti ndenge ndiri mukorokoza mumwe achiti ndenge ndiri kii mumwe achiti ndenge ndiri kwakati achataura kuti enge ari kujeri saka vakaona kuti purosesi iyoyo inotadzidza kuti munhu anzi ane chinobatsira chaawana kunge ari kujeri saka vari kuronga kuti vaite inonzi reintegration process kunove kunoita kuti maofficers ezvepcs macivic society organization machechi vanenge vachibatsirana pamwe chete kuona kuti musungwa paari kunopinda mucommunity zvaachaita nezvino zvinenge zvichiitika zvinomubatsirawo here iye nekugara murukati neruzhinji ruzhinji rinobatsirika sei pane zviri kuitika nekuti pari zvino yatingati rehabilitation yavemo yakaiswa kuiyo inonzi corporation muf saka nachinhu chaakutanga kufandwa nestate kuti chive chinoita kuti vanhu vawane zvavanofanirwa kuwana zvinoenderana neupenyu hwavo vari mujeri vachidzidziswa
ko nyayawo yekuti vamwe vasungwa havari kunetseka kuzoti vagare kunze uku kana vabuda kubva kumajeri vosarudza zvavo kuti zviri nani kuti ndidzokere kujeri vopara dzimwe mosva kuti vadzokere kujeri pangave nechokwadi here kana kuti vanhu vanozongoitawo mufungo wekuti zvaabva kujeri afunga kudzokera zvakare kujeri
pane rutivi rwechokwadi rwuripo nekuti kana munhu agere kujeri anopuhwa kudya nezvekupfeka zvese asina chimwe chinhu chaanotambudzika kuti dai ndawana kana dai ndaitira chakati saka munhu anofarira kunogara kujeri nekuda kwemaeconomical hardships ariko ekuti haukwanise kuwana basa hakuna kana kambani kana chii vezvitoro chaivo vamwe vari kutovhara kunze kwematakishopu nekuti mutakishopu hakuna munhu anoda kuzotora munhu anenge adaro vashomawo nekuda kwekuti tikatarisa vana vari kubva kuchikoro andonopenza mutakishopu kana mustreet saka iyewo nekuda kwekuti anga ari kujeri kuti azokombita nemwana uyu hazvizoita saka anotopfungwa kutoti ndegai hangu ndigarei ndiimujeri nekuti kubatwa kwaanenge achiitwa mujeri anoona zvakamunakira
ko ukama hwenyuwo imi sesangano rezakro neveruzhinji muri kuonawo zviri kubatsira here kuti veruzhinji vange vachizotambirawo vasungwa vanenge vabva kumajeri avo kuburikidzawo nemi sesangano muchivatsvagira nzvimbo dzekuti vange vachipinda
pari zvino isusu tinonetsa kuzviti tiri kuita zvakanaka asi dai kuri kuti vari vamwe vari kutaura nekuti isusu pachezvedu tingezviona kuti matanho atatora ekuita kuita pari exercise yecommunity nemainmates kana neprison community inenge yakanaka zvikuru nekuda kwekuti kutaura kuno kwatiri kuita vari kuita inonzi prison day inoita kuti vave vanosangana vasungwa neveruzhinji veruzhinjiwo zvakare vachikwanisa kuona magariro nekunzwisisa kune zvinoitwa neprison chinhu chatakatanga ichinzi prison festival any introduction yakaitwa nezakro any initiative yakatorwa nezakro kuti isvike pairi ipapo kuti vatange kuita miziki nei mukataura nevari muprison vanozviziva vakazvitanga zvichitanga pachivhu taitotorana chipavo vachienda vachinodzidzisa kuti zvinhu izvozvo zvitange kuitwa nemaprisoners
aiwa ndinotenda zvikuru vacho utane kuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
aiwa ndinotenda zvikuru nenguva yematipa yekutiteerera inenge nenguva yakanaka
manga makateerera kuna vaedison chiota vanove mukuru wesangano rezakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndoti murare zvakanaka vateereri
tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi zpc kariba yaita mangange 0-0 nefc platinum yadha yarova ngezi platinum 1-0 chicken in yaita mangange 1-1 nechapungu sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinokuedzidzai kuti ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.